isu vemasangano anoshanda akazvimirira ega vemaNGO tinofara zvikuru nemashoko aspecial rapatwa aClemence Voile ekukumbira mutungamiri wehurumende President Mnangagwa kuti vambomira kusaina bhiri reprivate voluntary organization amendment bill rinova bill rekuti vakasaina richaita kuti kushanda kwemaNGO kunge kunonetsa. Tinofara nemashoko aya nekuti zviri kubuda pachena kuti pasi rose kusanganisa masangano makuru anosanganisa reUnited Nations rakatarisawo mutemo iwowu ende harisi kuona kugutsikana nekuti mutemo iwowu unogona kuita kuti mashandiro emasangano akazvimirira ega ava anoshanda zvakajeka.
Mutemo uyu ukawanikwa iwo uchidzikwa kana bhiri iri rawanikwa richisainwa navamunangagwa zvinenge zvava kureva kuti chii?
Zviri pakuratidza zvakare kuti mutemo iwowu mukuongororwa kwawakaita uchaita kuti mamwe masangano akanozvimirira ega agovharwa. Zvinova zvinhu izvo zviri kutambudza vamwe pasi rose.
Semasangano akazvimirira shuviro yenyu ndeyei?
Tirikushuvira kuti hurumende yedu sezvo ichiti inorespekta mutemo, inorespekta rule of law, ichateererawo mamwe masangano akasangana neUnited Nations naspecial rapatwa iwawo muchikumbiro ichocho, nekuti zvakakosha kuti nyika inoienderere mberi inge vanhu vachibatirana namativi akasiyana-siyana. Vemasangano anoshanda akazvibirira ega vane basa rakakosha ravanoita kubva kune iyo inonzi humanitarian assistance. Ichingi takaona pasaiklodi yedai kuti hurumende yakatobatsirwa zvakanyanya nevemasangano akazvimirira ega. Ikoku human rights and democracy kwacho hurumende inoziva kuti kazhinji inoshanda zvakanyanya nemasangano iwawa mugumeka shuwa kuti ya comply nemo marequirements. Atinoona emareports anoenda kunana UN, anoenda kunana African Commission. Nokudaro zvinhu zvakakosha kuti dai vambotsendeka parutivi mutemo iwowo kuitira kuti mabasa aende zvaenderere mberi. Mutemo iwo usaite sekunge mutemo wakauyiswa kuti uzodzivisa kushanda kwemahuman rights organizations zvikuru panguva ino yatenge tatarisana nesarudzo dzemuna 2023 dziri kutarisirwa muna July kana muna August.